ini ndini Blessing Zulu ndichiti yeini msoro yena udzedudza nasi chitatu zvitatu 2015. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vapedza rwendo rwavo rwemazuva maviri muZimbabwe nasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti rwendo urwu rwasimbaradza ushamwari pakati penyika mbiri idzi zvikuru sei munyaya dzeupfumi. Mapato anopikisa achitungamirwa neMDCT onyorerana pasi chibvumirano cheukurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo. Musangano weInternational Conference on AIDS and Sexually Transmitted Diseases kana kuti ICASA unoenderera mberi nhasi pachizeiwa nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS. Munhau dzemitambo tichakupai nezvesarudzo yemutungamiri weZIFA. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kushanya kwemutungamiri weChina kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.